Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu gumiguru 16, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakasvika nezuro pazviuru zvisere nemakumanomwe nevashanu kana kuti 8,075 zvichitevera kuwanikwa kwevamwe makumi maviri vaine chirwere ichi. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva rekuwaniswa kwechikafu pasi rose reWorld Food Day. Veruzhinji munyika vachichema kuti havana zvekudya zvinovakwanira. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nevari kumirira Democratic Party vaJoe Biden vanoita misangano vachipindura mibvunzo yeveruzhinji mukutsvaga kwavo rutsigiro pamberi pesarudzo dzichaitwa musi wa3 Mbudzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vari kuramba vachibatwa neCOVID-19 huri kuramba huchikwira zvichitevera kubatwa kwevamwe makumi maviri kana kuti 20 vaine chirwere chine zuro pavanhu mazana masere negumi nevasere kana kuti 818 vakavhenekwa munyika yose. Vese vakawanikwa vaine chirwere ichi vanhu vagara vari munyika vasina nhoroondo yekubuda kunze. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose hwakwira kusvika pazviuru zvisere nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 8,075. Vanhu vakanga vapona kubva kuCOVID-19 kusvika nezuro vakanga vave zviuru zvinomwe nemazana matanhatu nemakumi matanhatu nevanomwe kana kuti 7,669. Izvo zvakasiya vanhu zana nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 175 vachiri kurwara. Uwandu hwevanhu vafa hwakaramba huri pamazana maviri nemakumi matatu nemumwe chete kana kuti 231 sezvo pasina munhu akashaya nezuro wakare. Zvichakadaro, Johns Hopkins University iyo iri kutevera kupararira kuri kuita chirwere ichi pasi rose inoti vanhu vanodarika mamiriyoni makumi matatu nemasere nezviuru mazana masere nemakumi maviri kana kuti 38,820,000 vabatwa nechirwere ichi uye vanodarika miriyoni imwe chete nezana rechiuru kana kuti 1,100,000 vafa nechirwere ichi pasi rose. MuAmerica umo mune vanhu vakawandisa vabatwa neCOVID-19 vanhu vanoda kusvika kumamiriyoni masere kana kuti 8,000,000 vabatwawo nechirwere ichi uye vanodarika zviuru mazana maviri negumi nezvinomwe kana kuti 217,000 vafa nacho. Zimbabwe nhasi yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva rechikafu pasi rose reWorld Food Day. Veruzhinji munyika vachichema kuti havana zvekudya zvinokwanira mhuri dzavo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Panguva iyo pasi rose racherechedza zuva reWorld Food Day iro rinokoshesa kuti veruzhinji vange vaine zvokudya zvakakwana, veruzhinji munyika vakaita samai netsigondongwe vemuHarare vanoti vari kunetseka nekuraramisa mhuri yavo sezvo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka.
Hainyaya yekungoti tiri kungodyawo kahwani pazuva
nenyaya kuoma kwakaita zvino hatinai edu zvatingazviite.
Izvi zvatsinirwa nomwe murimi wekugoromonzi amai Masi yakanengoni vano vemwoyo vakapiwa munda nehurumende pasi pechirongwa chekugoverwa kwevhu kuvanhu vatema avo vatidambudziko rekuraramisa mhuri yavo rabva rawedzera gore rino sezvo vachiti havana kukohwa zvakanaka kuburikidza nekusanaya zvakanaka kwemvura pamwe nekudhura kuri kuita zvikwanisiro zvavanoda mukurima.
Gore rino zvakatongooma hatina kumbowana gore rakanaka nokuda kwekuti mvura chaiya yachaina kunaya zvakanaka. Fertilizer nembeu zvange zvichidhura zvakanyanya zvekuti vamwe hatina kutomboisa fertilizer yacho munyika.
Gurukota rezvekurima vaAnxious Masuka vaudza Studio 7 parunhare kuti hurumende iri kusimbaradza nyaya yemaguta vachiti varimi vazhinji vari kupiwa zvokushandisa zvakaita sembeu nefetereza pachena kuti vabatsirikane uye vamwe vari kuwanawo zvinhu izvi nechikwereti pasi pechirongwa checommand agriculture kuitira kuti nyika ikwanise kuva nechikafu chinokwanira munhu wese. Sangano reWorld Food Program iro rakapiwa mubayiro weNobel Peace Prize mazuva mashoma adarika rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni mashanu munyika zvikuru sei kumaruwa vakatarisana nenzara yakakomba. Zvichakadai munyorana nezvekurima muMDC Alliance vaRust Markham vanoti chinodiwa ndechekuti varimi vanofanira kupiwa zvekushandisa mukurima paine nguva uye vanenge vatora zvikwereti pakurima vadzoserewo zvikwereti zvavanenge vapiwa.
Tada zvinhu zvifambe, tada production, tada kudzoka kwatakari kuti inorima chibage chakakwana. Tada wanhu mapuraza one support. Kana ifertilizer, kana imbeu ngaiuye nenguva yakakwana nenguva yakanaka.
Imwe nyanzvi munyadzi zvekurima uye vashanda neUniversity of South Africa vatoende pishonhe vanoti varimi vanofanira kuwana mari inonyatsokwana mukuita basa ravo. Vashonhe vanoti mari yakanangana nechirongwa checommand agriculture ishoma zvikuru zvekuti nyika ingave nemaguta.
Hongu contract farming iriko, mari dziri kuuya, dzimwe dzichipinda mumaruva, dzichipinda muma A1, muma farms umune, muma A2, mafarm mahombe zvakadaro. Asi mari iyoyoyo haisi mari iri kushandiswa kurima chikafu chinodyiwa neruzhinji rweZimbabwe. Zvakare mari yanga ichipuwa varimi yakanangana neyavanoti command agriculture haisi mari yakwanisa kuti ipuwe varimi vose. Mari yakaenda iri kuenda iri shoma.
Vasho nevatiwo nyaya yemitengo yezvirimwa ndiyo iri kukonzera zvakanyanya kuti varimi vasaise simba ravo rose mukushanda muminda yavo. Nyanzvi munyadzi zveupfumi dzinoti upfumi hwenyika hwakatanga kuwira pasi muna 2000 apo hurumende yeZANU-PF yakatanga kutora mapurazi kubva kuvarimi vechichena ichipa kuvarimi vatema avo vanonzi nenyanzvi idzi havana mari yakakwana pamwe nezvimwe zvinoshandiswa pakurima zvakaita semishina nemishonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiri Pasi.
Madzimai emuward 19 kuzaka mudunhu remasvingo vari kuchema chema kuti chirongwa chehurumende chekurima chepfumbudza chiri kutarisa kuti munhu anobva kubato rezvematongerwo enyika ripi, vachiti vazhinji vavo vari kunyimwa nekuti vanotsigira mapato anopikisa. Godfrey Mutimba anotipa zvizere.
Pasi pechirongwa ichi hurumende iri kucheresa vagari vekumaruwa makomba ekudyara mbeu yechibagi iyo yairi kupa vanhu pachena senzira yekurwisa nzara mwaka uno. Asi vachitaura pamusangano wekucherechedza zuva remadzimai ekumaruwa wakaitwa nesangano reZimbabwe Trust iro rinorwira kodzero dzevanhu musi wechina, madzimai aya akati kuri kusarudzwa pachirongwa chehurumende kunyange vakachereswa makomba. Amai Mesi makaona muziri vekujerera vanoti chirongwa ichi chaitungamirirwa nevana mudhumene asi chakazotorwa nevatsigiri veZANU-PF avo vaigova mbeu nefertilizer vachinyima madzimai anofungidzirwa kuti anotsigira mapato anopikisa.
Tine chirongwa chepfumvudza cheiri kuitwa nehurumende, tine zvigozhero zvakati wandei zvatiri kusangana nazvo samadzimai nokuti tiri kuona kuti kugovewa kwemainputs hakusi kumira zvakanaka, kuri kupinda nyaya dzepolitics.
Mumwe mudzimai akada kuzivikanwa nekuti amai tanyaradza anoti zvekunyimwa mbeu nefertilizer dzehurumende zvinovarwadza nekuti zvinofanira kupuwa vanhu pachena pasina kuti munhu ndewe bato ripi.
Hazvisati hedu tapuwa mhinduro asi tanga takatosvitsawo nyaya yedu kuti sekuti zvinhu zvisiri kuitwa zvatisiri kunzwisisa tanga takavaudza kuti tinoda kuti titungamirirwe nevarimisi ende iwe varimisi vatidavirewo kuti patinenge tichivhunza kuti nau takachera makomba tichitungamirwa nenyu pambeu tinozotungamirwa ne ava sei vatipewo mhinduro dzakakwana.
Kanzira Ward 19 webato reMDC Alliance vaPeter Imbayaro vakabvumirana nemadzimai pamusangano uyu vachiti chirongwa ichi chaita mbiri munyika chiri kuitiswa zvematongerwo enyika.
Nyaya yepfumbudzai kuna haisi kufamba zvakanaka. Wezi ya kutopuwa vanhu vasangana mbogara vachira gomba vachingoti harisana kuti uyu tinaye kumusangano.
Asi mutauriri weZANU-PF mudonhu remasvingo vaRonald Ndava varamba mashoko aya vachiti manyepo.
Panyaya yamataura kuti programu yapoliticize hachingavi chokwadi nokuti qualification yekuti uwane mbeu yepfumvudza kuchera makomba sezvinodiwa nevarimisi. Saka handione pamungati yapinda nyaya dzepolitics.
Achitaurawo pamusangano uyu vanofambisa mabasa muyou Zimbabwe Trust vaPride Mungwari vanoti kunyimwa kwevanhu zvinhu zvezvirongwa zvehurumende nezvematongerwo enyika kuchikora kodzero dzevanhu.
Pakaita ipo papinzwa politics munzvimbo vakada kutaura semadzimai mavatungamiriri vemunharaunda vanenge vachibvunza kuti ko munhu rudzi uyu munhu kadzi rudzi zvinova zvinhu zvatiri kuti nhasi ngazvive zvinopera munhu kadzi ava anorarama akaenzana nemunhu rume munharaunda.
Sangano reYou Zimbabwe Trust riri kushanda nemadzimai richizama kupedza matambudziko avanosangana navo mumaruwa. Sangano iri riri kuitira madzimai zvirongwa zvemapindu emubatanidzwa nemikando nechinangwa chekupedza mhirizhonga dzemudzimba dzavanosangana nadzo kana vasina chekubata. Zvichakadaro mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vakumikidza vadzidzi vepaGreat Zimbabwe University vakakunda mudzidzo dzavo vanosvika zviuru zvina nemazana masere nemakumi matatu nemapfumbamwe. Pavadzidzi ava zviuru zvitatu nemazana masere nemakumi mapfumbamwe ane vapfumbamwe vakabuda nemadhigiri ekutanga eundergraduate graduate uye mazana mapfumbamwe nemakumi mana vakabuda nezvidzidzo zvepamusoro zvepostgraduate. Vanhu kadzi pavadzidzi ava vanga vari zvikamu makumi matanhatu nechimwe kubva muzana. Nenyaya yedenda recovid-19 vadzidzi vakawanda havana kukwanisa kuya kuzobatwa musoro nemutungamiriri wenyika kunze kwevakakundisisa muzvidzidzo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mutungamiriri wesangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU, Takudzwa Ngadzore, uyo ari kupomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuita zvemhirizhonga, abudiswa mutirongo nhasi mushure mekubhadhara zviuru zvishanu zvemadhora emuZimbabwe semari yechibatiso. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Pamutongo wavo nhasi, mutongi wedare repamusoro, Justice Davidson Foroma, vatambira chikumbiro changadzore chekuti abvise mari yechibatiso kuti nyaya yake itongwe achibva kumba. Gweta rangadzore vawebhista jiti veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti kunze kwekubhadhara mari yechibatiso, Ngadzore anziwa achengetedze magwaro ake ekufambisa nedare.
Dare rapawo zvimwe zviga zvichaenderana nekuti vatongo vachibva kumba. Chinova chimwe chekuti vabhadhare mari inoita muripo wemari inoita 5,000 kuti vabatsise mabharano wedare. Chepiri, kuti vasange vachikanganisana nekupereketwa kwenyaya kana nemainvestigations kana nemawitnesses. Chetatu, vange vachiripota nemusi wechishanu oga oga musi kuCID Law and Order paHarare Central. Chechina, vanzi zvakare vasanga vari 500 meters from Impala Karenzo. Chimwe chacho zvendechekuti vange vasingaparticipati kana havachabvumidzwi kuenda paungano ine vanhu voruzhinji.
Ngadzore akakwidza nyaya yake kudare pamusoro mushure mekunge anyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare ramagistrate. Ngadzore akasungwa kutanga kwemwedzi wapfuura mushure mekuita musangano nevatori venhau pedyo nekambani yeImpala Car Rental. Pakuita izvi, Ngadzore ainzi akatyora mutongo wedare wekuti asasvike pedyo nekambani yeImpala Car Rental zvichitevera kusungwa kwake. Mushure mekunge iye nevamwe varatidzira pamahofisi ekambani iyi iyo ine motokari inonzi yakashandiswa kupamba mumwe mudzidzi Tawanda Mucheiwa kuBulawayo musi wa30 Chikunguru. ZINASU inoti Impala Car Rental ngaibude pachena kuti ndiani aishandisa motokari yekambani iyi pakapambwa Mucheiwa. Sangano iri rinoti richaramba richiratidzira kumahofisi eImpala Car Rental kudzamara kambani yabuda pachena panyaya ya mcheiwa nezuro chaiye nengo zezi nasu zaka vare ya vashandive imbala kare ndo wa mkati pane chumwe chitoro chekambani iyi chinotengesa zvinhu zvinoshandiswa pamotokari mumugwagwa Westpeak Avenue muHarare vaimbo vemunyori musangano rezinasu vamakomborero aruzivishe vauza Studio 7 kuti kunyange hazvo ngadzore abuda mutirongo nyaya yekumurambidza kuita misangano pamwe nekuratidzira pakambani yeimbala kare rental kumudzvinyirira
saka narevo takataura kuti ngaibudise information iyoyo asi imbala ikaramba asi kuna futi dari rimwero richitaura rwanzi taku ngaachirega kwangu achitaura zveimbala ngaachirega kusvika kuimbala ngaachishekwa mumagungano zvinoitika sei
kudare ramagistrate mukuru wetransform zimbabwe vajacob ngarivhume avo vari kupomerwa mhosva yekukurudzira kuti vanhu varatidzire zvine mhirizhonga muna chikunguru vanzi vadzoke kudare zvakare musi wa30 mbudzi mune imwewo nyaya gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe nemukuru wemapurisa commissioner general godwin matanga vaudza vatori venhaunhasi kuti mapurisa ari kuferefeta nyaya yemapurisa manomwe akakanda utsi hunokachidza mune rimwe bhazi muHarare nemusi wemuvhuro vaviri ava havana kuburitsa mazita emapurisa aya uye kutaura kuti ari muchitokisi here asi kungoti vachatongwa pasi pemutemo wemapurisa wepolice act vanhu vakawanda vakakuvara vachibuda mubhazi nepamahwindo muchiitiko chakashorwa neveruzhinji munyika yose vamatanga vazivisawo kuti vachapinza basa mapurisa churu gore rino vachiti vakapiwa mvumo yekuita izvi nehurumende asi vange vakamira kupinza mapurisa aya basa nekuda kwecovid-19 Zimbabwe Republic Police yakapedzisira kupinza mapurisa basa muna 2018 ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika uwandu hwevanhu vari kutora upenyu hwavo mumalawi hwawedzera nezvikamu makumi mashanu nezvinomwe kubva muzana munguva yecoronavhairasi nyanzvi dzeutano hwepfungwa dziri kupomera mhosva kudambudziko rekupererwa nemazano panyaya dzekusiya mikaha kana kuti social distancing uyewo nematambudziko ari kukonzerwa necovid-19 mune zveupfumi zangano reUnited Nations rinoyambira kuti rubatsiro rwemari yekushandisa mumabasa ekuraramisa vanhu muAfrica mudunhu reSahel wapera zvachose zvaisa upenyu hwemamiriyoni akawanda munjodzi sangano iri rinoti kana masangano anopa rubatsiro akakundikana kupa rutsigiro rwawo pamusangano mukuru uchaitwa svondo rinouya zvinhu zvichatonyanya kuipa sangano remusouth africa rinozviti put south africa first nhasi raratidzira pamuzinda webazi rinoona nezvemukati menyika iyi uri muguta repretoria apo raendesa zvinyunyuto zvaro zvinosanganisira kukurudzira kuti bazi iri rinofanirwa kutorera zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri kugara sevapoteri magwaro anozvibvumidza kugara munyika iyi mo blessing munjoma anotipa nyaya iyi
nhengo dzesangano iri dziri kupomera mhuri dzezimbabwe lesotho nemozambique mhosva yekutorera zvizvarwa zesouth africa mabasa kuparadzi mhosva pamwe nekusvitisa madhorobha emusouth africa uyewo riri kukurudzira kuti vasiri zvizvarwa zvesouth africa vanofanira kudzokera kunyika dzavo zvimwe zvinyunyuto zvesangano iri zvinosanganisira kurudziro yekuti vose vari muupoteri neavo vachiri kutsvaga upoteri munyika yesouth africa vaiswe mumakamba mutauriri wesangano iri vamario kumalo vaudza studio 7 kuti vamwe vanhu vekunze vanoba kuuraya vanhu pamwe nekukanganisa upfumi hwenyika
they kill children they traffic young girls for sex they rape they commit identity theft they sabotage infrastructure
vanhu vekunze vari kuita umondi kubata zvibharo uyewo vanokanganisa upfumi hwenyika asi havasi vose vanouya munyika yedu vane tsika iyi tinoda vanhu vane hunhu hwakanaka asi vose vakaipa ndavadzoserwe kunyika kwavo
chiitiko ichi chasiya vagari vemusouth africa vanobva kunyika idzi vasina matemukanwa kusanganisira chimwe chizvarwa chezimbabwe charamba kudomwa nezita icho chaudza studio 7 kuti chave nemakore gumi mashano chichigara mu South Africa.
Zviri kuitwa nebato iri hazvina kana kutombonaka. Inini ndava nemakore 15 ndigara muno South Africa. Mhuri yangu kuti ndiichengete ndinotoichengeta ndiri muno. Saka izvi zvava kutaura zvekuti tidzokere kunyika kwedu hazvisi right.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vaudza Studio 7 kuti muitiro wesangano iri ndewekuda kudyara ruvengo.
Iri grupu rakai put South Africa first rinongova grupu rinongova nezenofobia. Hapana chimwe chinhu chinosana ngura ruvengo neukasha kwavari kuratidza asi zvino zvisina kururama kuti vaite
vashumba vaendera mberi nekushora hurumende yeSouth Africa nekushaya hanya kwayo nechitiko chakadai vakati izvi zvinowanzokuitika kana nyika iyi yave kuda kuenda kusarudzo
hapana chavanoita kusunga vanhu plus vari kutozviitira maelections kana sarudzo dziri kuuya idzi
vaendera mberi vachiti kana South Africa ichitadza kugadzirisa dambudziko iri Masangano akaita seSADC neAfrican Union ndiwo anofanira kuzeya kana kugadzirisa nyaya iyi.
Nyaya dzinotadziwa kugadzirisiwa nenyika dzinofanira kugadzirisiwa namasubregional kana kuti maregional organization akaita sana African Union nanaSADC. Asi vanoti betraya masangano iwawo hapana chavanoita kubatsira. Vanoda kumirira kana ropa rava kuteuka vanhu vavakukuvara kana kuti vachifa.
Studio haina kuwana mhinduro kubva kumutauriri webazi rinoona nezvemukati menyika yeSouth Africa sezvo vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Hazvizivikani kuti South Africa ine zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvingani asi zvizvarwa zveZimbabwe munyika iyi zvinofungidzirwa kuti zvingangosvika kana kupfuura mamiriyoni matatu. Zvizvarwa izvi zviri munyika yeSouth Africa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira mamiriro ezvematongerwo enyika pamwe neupfumi muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muPretoria, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Yashika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chitekeshera pasi rose nemunyika. Titarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Zita rangu ndinoitwa Dr. Simbiso Ranga, ndiri chiremba anoshandira kuno ku North Carolina ku USA. Ndangoti ndikurudzire ruzhinji rweZimbabwe panyaya yeCOVID-19, coronavirus, chirwere chatekeshera pasi rese. KuZimbabwe tiri kuona kuti manumbers evanhu vari kubatwa nechirwere nevari kushaya nechirwere ari kuramba achikwira. Chatinofanira kuita kubatana kuti tidzivirire chirwere, nokuti hatisati tava nemishonga inorapa chirwere kuti chipere. Chinotovapo ndechekuti hatinoti mapreventive measures aya ndo hatinofanira kubatana nawo, and aya anosanganisira kupfeka maface mask, maface shield, social distancing, zviya kuti vanhu musagara padhuze nepadhuze. Kana munhu watobuda kuenda pane ruzhinji womeka sure kuti wapfeka face mask, vamwe vanopfeka maface shield, and kuti vanogare kana kumira padhuze nepadhuze mune mishana kuita inonzi 6 feet distance, kuparadzana. Uyezve kumhorosana kuya kwataita kwemaoko ngakumbomira, vanhu vaiite inonzi elbow greet.
Eluya makadi kumose muri Zimbabwe yakutana nemufundisi moyo kuno ku South Africa. Ya ndirakutana neze coronavirus, zvichiko coronavirus chirwere chirikuramba chingoenda mberi tikachasa ku South Africa kuno kwatiri. Tirikuona vanhu varikuramba vachishaya every day. Asi zvisinei tirakuti kuwana vamwari ngatirambe tichingonyengetera nokuwana nguva yekutsanya kuti Mwari atibatsire nokuti zvive zviri kuzamwa kuti tigone kuenda mberi.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Munhau dzemitambo. Mubati wepagedhi akaita mukurumbira Japhet Muparutsa anoti Zimbabwe inofanira kudzora nhabvu yevechidiki kana ichida kukwezva vatsigiri kudzinhandare. Avanonzi havachaendi kumitambo muhwandu hwavo sezvaitwa kare. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Muparutsa uyo akasarudza kuve mutambi akanwisa mvura kukunda vamwe vose kana kuti soccer star of the year muna 1982 anoti nhabvu munyika yadzikira nekuti hakusisina tarenda rechidiki rakawanda riri munyika sezvo Zimbabwe yarasa tsika yekusimudzira bhora mune vechidiki ava. Muparutsa anoti mazuva avo zvikwata zvese zvemupremier soccer league zvaive nezvikwata zvevechidiki zvaibva pamakore 14 zvichikwira kusvika pamakore 20 izvo zvisisiko mazuva ano.
Nhabvu yemazuva ano kugadziriswa kwayo kwaingaitwe ndekekudzora junior police. Maacademies anokwari koyese, but we need more junior policies kuti Dynamos Highlanders Cubs inenge ine majuniors maunder 10, under 15.
Anoyeuka mazuva ekare apo veruzhinji vaizadza dzinhandare vachiwana zvaiva varaidza muzvikwata zvevechidiki izvo zvaikwikwidzana mutambo mukuru wezuva iroro usati watanga. Mutambi wepagedhe uyu oyo akambotambirawo Dynamos ne Black Rhinos anoti anotarisa kwaakabva nemufaro mukuru mushure mekutanga kutambira chikwata chenyika ari mudiki ane makore 10.
Chakandifadza muupenyu hwangu pandaitamba bhora kutambira nyika yangu at 18 years old.
Mutambi wenhabvu uyu anoseka zvake apo anoyeuka gore ra1985 aine makore 21 chete apo Zimbabwe yakashanya kuSenegal uko vakanotambira munhandare yaanoti yainge yevana vechikoro.
That game was horrible for Zimbabweans, especially Zimbabwean football. Vakaita sana sticks kyo David Mwanza vaitamba pa midfield because the ground racho ranga riri dust. Vanhu vakabuda ipapo vachiita kunge zvigure.
Muparutsa uyo ave nemakore 50 ekuberekwa ari kunyemwerera kuti vatambi venhabvu vave kutambira mari yekukwanisa kurarama upenyu hunoonekera. Asi anoti haasi kufara neutungamiri hwenhabvu munyika muno uhwo. Anoti hauna rudo rwakadzama nemutambo uyu asi kuti zvimwe zvinangwa.
Chikunyanondirwadza ndechekuti vanhu vari kurana football yedu muZimbabwe vane love yefootball but havana passion yefootball.
Muparutsa uyo ari kuita zvidzidzo zvake zveutungamiri hwemutambo kana kuti sports management kuUnited Kingdom anoti ari kutarisira kuzodzoka kumusha rimwe zuva kuzotungamira nhabvu munyika. Kune vakawanda vari kushedzera kuti nhabvu muZimbabwe yave kuda kutungamirwa neavo vakambotambira maOrioles kana zvikwata zvine mazita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Live Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yechirwere cheCOVID-19 munyika nepasi rose. Uye uchitarisa nezviri kuitika muSouth Africa, buko zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri kunze zvibude munyika iyi. Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 wakasvika nezuro pazviuru zvisere nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 8075 zvichitevera kuwanikwa kwevamwe makumi maviri vaine chirwere ichi. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva rekuwaniswa kwechikafu pasi rose reWorld Food Day, veruzhinji munyika vachichema chema kuti havana zvekudya zvinokwanira mhuri dzavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwawo nhau dzedu pawww.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.